Pari zvino tingangoti sekuziva kuti vanhu vazhinji kunaya kwemvura nezvanga zvichiitika zvewedha zvati dzikirei, taane mamwe marodzi ekuti akwanisa kufambika sekuupdata kwatanga tichingoita.
Matiwo imi dzimwe nzira dzaakufambika, saka zviri kureva here izvi kuti chikafu chaakusvikawo kune dzimwe nzvimbo dzakawanda?
Ndo chokwadi chiri kuitika chocho. Nzvimbo dzanyanya kunge dzainya kuita zvakanaka inzvimbo dzekuchimanimani, ndokusatikusatikakupindika. Asi zvinezvi kutani nzvimbo zhinji dzaakukwanisa kuita access nechikafu. Asi panewo dzimwe nzvimbo dzatichi kuudzwa nevakamirira hurumende kuti musaita maadventure ekuya kunopinda ikoko, nekuti pamwe hamuzokwanisi kusvika kana munozokuvara. Saka tiri kuremekedzawo dzimwe nzvimbo dzatinenge taudzwa kuti hadzifambiki. Asi vari kuti musi wechishanu, nhasi musi wechize, nzvimbo zhinji dzinenge dzaakupinda. Saka takamirirawo kuti panosvikawo chishanu tobva takwanisa kuchipinda mune dzimwewo nzvimbo dzatiri kupuwa advise yekuti idzi chimbomirai kupinda, nekuti kuchiri nemimwe mikova, ichiri nemvura yekuti pamwe nemaziso unokwanisa kuti ndopfuura. Asi kuzotsika kupinda imomo pamwe munenge maakunyudza, nekuti rimwe ivhu rinenge raane mikova ine siltation.
Vanhu vangu vachichema-chemawo nenyaya yekuti havasi kukwanisa kuwana mimwe mitumbi yavari kufunga kuti yakafushirwa. Muri kufara here nezviri kuitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko irori?
Kumablessing, nyaya inonyanyoneka ndeyekuti vazhinji vari kushandisa macultural beliefs avo, ekuti panofa vanhu takasiyana. Vamwe ndevechechi yechii, vanoshandisa chikristu, vamwe vanoita chivanhu, zvokuti mavigirwa anoita munhu anoenderana netsika nemagariro kana nemabeliefs. Panga pachiri gondi pakutanga, tichiri nemitumbi yakavigwa isina kunge yazivikanwa kuti ndeyani, atingati unidentified bodies. Vamwe panenge pane maallegations inandingati ndakanyatsoona, vamwe vanga vazovigwa vakadarikidza vanhu munhu ani mugrave one. Asi inyaya dzisati dzanyatsa dzichiri kutsvagurudzwa, vazhinji vari kutaridza kushushika. Ine chiitika mukumabrisi zvokuti pari zvino vanhu vakatanya kubatikana, zvokuti vanhu vari kuexpressa maviews ekusutsumwa vachakarerekera kwatiri sisu vanenge vari vemasangano akazvimirira. Tinokwanisa kuti pamusoro pedambudziko tiri kutaura sezvatiri kuita pano, vamwe vakashungurudzika zvekuti havadi kutombotaura nenyaya iyi, vari kungoda kuti zvimbotipfuurei. Saka ndine chokwadi kuti nyaya dzekuti vanhu vari kuvigwa sei dzichauya dzakati simbei mavhiki maviri kana matatu anotevera vanhu kana takunyatsa kuziva kuti vangani, nekuti vamwe vanhu vakatsikirirwa sekuti nzvimbo dzimwe dziri kwanangangu. Vamwe vanoti pane hama dzedu dzakashaya kadzakakwanisa kutora dzakatsikirwa nematombo, hatibvi yemadzibaba edu kana yemazinzi edu ndopi vakafira. Saka vanhu vanenge vakuti zvaakutadza kuti hatichakwanisi kubva munzvimbo iyoyo. Asi mungangoziva kuti mimi panyaya dzedu dzetsika nemagariro, tine nzvimbo dzatagara tichida kutokumbira kuti tizoshanda pamwe chete nehurumende kuti tinge tichibatsira kuti vamwe vazive kuti dzimwe nzvimbo hadzifaniri kunge dzichiri kugarwa chaikoni dai painenge yapera, nekuti dzagara dziri nzvimbo dzanga dzavewo condemned. Asi nenyaya dzekutiwo mutungamiriri hwedu hwematunhu, mumwe macho mune vanhu vasinganyatsokubatikira nyaya dzavo, vanenge vachitoita futi regulate kana kutoramba vachisimbisa nzvimbo dziya dzakuvaka mastructures akanyanya panzvimbo dzanga dzichinzi idzi hadzifanonge zvigara vanhu. Saka nyaya dzemabeliefs neculture ndodziri kunyanya kushanda panyaya dzekuti tita sei nevashaya kana nevasati vaonekwa. Nekuti vamwe vanoti kusvikira tazoziva kuti havana kuonekwa, tinenge tichingoti pamwe vachaonekwa. Vamwe vane trust nebelief yekuti hama dzavo dzichaoneka. Vamwe vatopera simba, vamwe vanoti aiwa vasina kuoneka vaya vatora sevanhu vakatoshaya.